Nasi paita bata murefu bata mfupi hapa nengo zile chidiki ze ZANU PF ne ZIM PF zarova na mirijonga ya itika nasi. Vanu watatu wanu tsegira bato re ZIM PF wakuwara mirijonga ii. Sinozi mirijonga ya tanga hapa nengo ze ZANU PF za tora shombonoro ze motokari yangai jishandiskwa mkukokela musangano we ZIM PF ne mugoera. Mumwe wakuwara ndi wakudzai Romani. Va Romani vanoti varohwapo vaenda kunonunura imwe nhengo yavo yanga ichirohwa nevechidiki veZANU PF.
Hatina kuenda kwavanga vari, ivo vari kuti vavingwa kwavanga vakagara. Saka munhu aenda ikoko munhu anga asina galia, munhu anga achingozvifambira achinotenga freeze kuti musikana. Saka vabata musikana iye vachida kumutorera maflyers anga akabata. Ndokutanga kurisana nemusikana. Saka vakomana pakuenda kunobvisa musikana iye ndopavatanga kurova mukomana uya nechetere idzo. Saka pavarova uyo vabva vatanga kufamba vachitorisana naye vachiya patanga takamira isati takamira wanzvimbo. Saka vauya patanga tiri ndobva vati kwe saka ini ndindabvunza sachairman konai uyu muri kumuroverei zvikanzai munhu kuti kutoda strike ndiwe.
Mumwe arohwa ndiva Patrick Somondo vakuvara pedyo neziso mushure mekurohwa neshangu.
Abva auya nechi ane simba akananga kuna kombi driver achibva anosvika bva anobvisa chi. Makiz, ini nubwa ndaburuka motikari yangu ya ndandiri diki. Andika, nubwa ndashika nika tuno, tipoka makiz wa wabvisa. Shukanzi, mati challenge kuhuya kuzomira patika. Ayo waka, zunu itika kutubana, muno pinda panjimbo pati. Musinga zivyo kutunjaka mira se. Andika, pati mimi chitu uze kutu chatataza chi.
Sachi garo wechidiki mubatore ZIM PF mudunhu reMashonaland and West vaProsper Galanga vashora mapurisa nemabatiro avaita nyaya yekurohwa kwaitwa nhengo dzavo.
Ndinoti mapurisa haachashandi vachitedzera mutemo. Nokuti kunze kwokuti vangosunge munhu paaita mhosva, vatanga kuita mafone calls, vachifonera vakuru vavo vari kumusoro, of which zvinova zvinhu zvakati zvinokanganisa kuti munhu weZimbabwe haana kuprotekta.
Asi nhengo yeZANU PF inoona nezverunyararo vatomi mwanza vanoti nhengo dzeZIM PF ndidzo dzavhiringa musangano wavo wavanga vachiita zviri pamutemo. Vamwanza vanoti bato ravo rinocherechedza runyararo pane zvose zvavanoita.
Basa redu bato redu isusu tiri muprogram yekuzadzisa zvatakavimbisa mayouth edu. Saka mayouth edu anga ari pameeting yekuprepare kupiwa kwavachaitwa mastand avo nomusi wa 6 zvavanga vachiita meeting the people's first vauya pameeting yavo vachida kuedza kuva disturb mayouth edu vakareacta to that. Saka ndo paita sekunge misunderstand ise ZANU PF isusu hatibelieve muviolent, hatibelieve mumhirizhonga. President wedu anogara vachitaura kuti hatiite zvemhirizhonga, tiri nyika yakasununguka, tiri nyika iri peaceful. Tinorespekta munhu nemunhu nezvaari, nyave nerudzi ripi kunyange nepati yaari. Ndozvatinorespekta izvozvo.
Vechidiki veZIM PF vanoti havasi kuzora moyo uye vacharamba vachikokera musangano wavo wemugovera.
Isusu hatisi kutombotya, hatisi kutombomira nezvavari kuita, isi ticharamba tichienderera mberi nestrategy yedu nemakambenero edu. Nekuti isusu tinori vanhu vari vakabvawo muZANU PF vane zvido zvavo pamoyo. ZANU PF Zimbabwe inyika ine demokrasi, saka munhu arambidzwe kuenda kupati anoda.
Mapato anopikisa anoti ZANU PF inogara ichikanganisa misangano yemamwe mapato. Nemusi wemugovera vechidiki veMDCT vanoti vakarwiswa nevechidiki veZANU PF. Svondo rapera kumarondera nekune dzimwe nzvimbo muMashonaland West vanoti vakashungurudzwawo nevanofungidzirwa kuti ndevechidiki veZANU PF ava. Hatina kukwanisa kubata mapurisa emuChinoyi kuti tinzwe divi ravo. Ndakamirira Studio 7 kuShackleton muChinoyi, ndini Arthur Chigoriwa.